Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 15/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo. Varimi vofodya vochema-chema zvikuru nemutengo wefodya wavari kupiwa. Hurumende yotanga kubhadhara svondo rinouya varimi vachena mari yemapurazi avakabvutirwa nehurumende yava Robert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimwe nhengo dzeparamende nhasi dzaudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti veruzhinji havachina chivimbo navo kuti vangakwanise kugadzirisa nyaya dzezveupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vanxuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuAmerica asi ikazozvishandura izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pamukoto.
No longer trust in the Ministry of Finance, neither the government.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makambouza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars, asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanxuve vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashanduro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vaudzawo vanxuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuAmerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
Vakachinja vachienda kuRTGS fio yakabva yachinjawo and vakaibhenya ne 2.5 vachitanga iko zvino kutaurwa ndipita nhasi uno iri pa 3.5 mumabanks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGS. Saka asi masarare ari ipapo namanje and izvi futi zvakare Mr. Speaker yakachinja zvakare ichienderana nekuchinja kwavakaita kubhenya kwavakaita ivo pachavo minista.
Vati zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwavekuita zvinhu. Asi vanxuve vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka irivo kuvapa mari dzekubatsirikana. Vativo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira. Asi vamatambanadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya.
Zviri pachena zvakaitwa nehurumende hazvina kumbovanda Mr. Speaker. Zviri pachena kuti vakati vo RTGS haienderani neUS. Zviri pachena kuratidza kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 salary yake ne $250 handika. Haikona kuti vangatitori sezvonzi isi ndiri bhedhu zvangu asi ndinoona kuti apa vari kuninyika.
Asi vanxuve vati havasi kuzowedzera mihoro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari yekuAmerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zva zvave kutengwa nevanhu vashoma. Vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto, asiwo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga. Vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuAmerica, uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindustry nemakambani. Pataenda pamhepo, vanwe vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika. Mone monyaya, mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero. Vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika.
Tivatiudze mutemo wehurumende kana polisi yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vachipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge, kushangani, Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vachipuwa ma 7 days ngavatipe polisi yavo yeministry. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakano zvigarisa munzvimbo dzisingafanonge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Mr. Speaker, se ino yanguva yekuti ti increase production and productivity. Hazvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuChemagora kuMidlands nekumashonaland west, uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa anodzivirira mirizhonga adaidzwa nhasi apo varimi vefodya muchinoi vanga vopenga vachipopota vachiti havasi kufara nemari yavari kupiwa pakirogiramu rega rega refodya yavari kutengesa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekumbomisa kutengeswa kwefodya nhasi vachipengera vanotenga fodya yavo vekambani Sub-Sahara Tobacco, varimi ava vanoti mari yavari kupiwa inoita masenzi makumi maviri pakirogiramu ishoma zvikuru. Mumwe murimi varimi Jotenda Upenyu vati fodya yavo iri kutengeswa nemitengo yakasiyana.
Haimbobetere nokuti yofaindi kuti izvo same grade fodya one inogona kupiwa 2 grams, the rest yopiwa 50 cents, 10 cents.
Vatenda Upenyu vati rimwe dambudziko nderekuti vave nemazuva akawanda mari yavo vasati vaiwana.
Tina mazuva namazuva tikiripano mari yazo izvonotoona zvose vapapa rai zvosenge mukapana musimbo wose uyu vamuti vane nyaya iyo.
Izvi zvinotsigirwa navaCleopas nenge rai avo vati vari kutenga fodya yavo vari kuvaitira utsinye sezvo vachibhadhara mari yakawanda vasati vatengesa fodya yavo. Vanyengerai vati kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora makumi mana nemadhora mashanu, uye kuti bhero rimwe chete riyerwe vanobhadhara madhora makumi maviri nemadhora mashanu.
Ndatosvika uku uku munhu uri kuchajwa scale $25. Patinosara isusu tiri kusara tiri kutodzokera kumba tinofikisa kuti mhuka kana kuti vari kumba uko ndo vari kutumira mari tauya kuno kuti tine account 18 days.
Mumwe murimi asati awana mari yake vatatenda manjoro vati vari kunyeperwa zvichinzi masaisai haasi kushanda kubvira svondo rapera, vachiti havasisina mari yekuti vararame.
Yuma account haichapinda imwe yaingonzi system from first kati ndarwa nechitatu papapo hapana kana mari iri kupinda mukati imwe system iri down. Saturday vakati toshanda nesaturday da kubatsira kuti system iyo isvika mari dzenyu dzapinda hapana chati chapinda.
VaRaymond Chirimuta vatiwo rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi nderekuti fodya yavo iri kutengeswa mangwanani ngwanani ivo vasipo.
Ndopaizoitika nyaya yekuti ngavamire kuti paramba chitenga futi fodya isusu vanhu vakanonoka kungobva kumba fodya yanga usvika ingadai vangatenga ka ingaitobuda ipenyu.
Mukuru wekambani yeSub-Sahara Tobacco muchinhoi vamunyaradzi Chirume varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe. Mukuru weMedbank muchinhoi vachioniso Mangeya vati masaisai ndiwo ari kukonzera kuti mari isapinde mumabhanga evarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine ata achikuriwa.
Munemu onyaya, mukuru wekomisha of Farmers Union va Ben Gilpin, vanoti varikutarisira kuti kutanga vhiki rinouya kana kuti kupera kwemwedzi varimi vachena mazana masere nemakumi matanhatu vanenge votanga kupiwa mari dzekubatsirikana semuripo pamapurazi vakatorerwa nehurumende ichigarisa vatema patsva muna 2000. Hurumende yakaisa mubhajeti mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu kana kuti 53 million RTGS dollars yekuripa vakatorerwa minda ava. Varimi vachena ava nehurumende vanonziwo vachaedza kutsvaga mutongi gava panyaya yemari chaiyo yemuripo zvikuru pazvivakwa nezvimwe zvikwanisiro zvakatorwa pavakamanikidzwa kubva muminda sezvo pasina kuwirirana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGilpin kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari irori reinterim relief yapadyo kupananwa kuvanhu vacho vakaapplya. Tanzwa kuti kana malista acho apinda kuhurumende kazhinji inozotumidzwa kumaaccounts awo.
Saka mungati varimi vangani vari kutanga kupiwa mari?
Vaya vakaapplya vari 860 around there. Saka tiri kungocompila maaccounts nemadetails awo tiri kutuma kuhurumende zondo rinoi. Kana mazita agadzwa ikoko, hurumende ichazotanga kuvabhadhara.
Munofunga kuti vanotanga kubhadharwa mari dzacho riini chaizvo?
Pamwe kupere kwesodo rinouya tinoona kuti vamwe vanenge vatambira.
Kose vari vashoma kudaro vari kupiwa mari pari zvino?
Mari yacho inenge iriko inenge iri mari shoma zvakare, and isusu pakati pedu takazokumbira kuti vaya vanenge vaikukwanisa varege kuapplya kuzosiyira vaya vanenge vari kutambudzika kuti ndivo vanozotungamira kuwana mari dzacho. Saka mukatarisa makore kubvira kudzingoma plus vamwe vanenge vakakura nguva dziya, average age yanga iri 55, mazuva ano tinoona kuti vamwe vakakura vari over 75, vamwe vari ma80. Vanhu ivavo havagoni kusenza, saka ndivo vatino tarisira kuti ndivo vanokurumidza kubetserwa.
Totarisawo nyaya yekupiwa muripo nehurumende, mambenge muchitaurirana kune zvinhu zviri papurazi nezvimwe zvakadaro daro, nyaya iyi yasvikawo papi?
Isu tine mavaluation, maprofessional valuations anenge aripo, takamirira kuti mavaluations iwayo nemavaluations akatoitirwa nehurumende anenge atoaseswa independently. Kana ndipo patiri izvozvi tinongoona kuti tichataurirana tichiendezera mberi sei.
Mukuru wekomisha of Farmers Union vaBen Gilpin vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende yeAmerica nezuro yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa, uye America inotiwo nenyaya yekusagadzikana kwezvinhu kana zvizvarwa izvi zvichinge zvapinda munyika yeZimbabwe zvinofanira kurega kuburitsa-buritsa mari, nekuti muZimbabwe muri kuparwa mhosva dzinosanganisira kupwanywa kwemotokari, kupwanywa kwedzimba nezvimwe. America yakayambirawo zvizvarwa zvayo kuti zvisaende pamagungano ane chekuita nezvematongerwo enyika kana kuendawo pane vanhu vanenge vachiratidzira, uye kuti zvigare zvichiteererawo zvinenge zvichibuda mumapepanhau nembudzi nepfenyuro kuti zvikwanise kutora matanho nechimbi chimbi. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti akwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwemhosva dzakadai. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANUPF vaFrank Guni vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutora matanho ekugadzirisa zviri kutaurwa neAmerica izvi nekukasika, sezvo zvichikwanisa kutadzisa vanoda kushanyira nyika pamwe nevanoda kuzodyara mari dzavo muZimbabwe.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe, nekuti pese panodzi America yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjerevai kana muchienda kunyika yakati, zvino afecta zvinhu zvakawanda, kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinesi vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti shanyire ikoko. Saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi, uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vagune vari kuti hapana chitsva pane zvese izvi, zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo, zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro?
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando. Vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo, vasori vanoita basa rokuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei. Saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana uchenjedzo iyi. Hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha, hakuna kusingaite mhirizhonga. Asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika, chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerere reZimbabwe. Zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri serious sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro. Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, koitawo vari muhurumende, koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende, tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka, musatore nyaya iyi sedambe, itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni vachitaura vari parunare vari muno muAmerica muMaryland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kutonga muSudan pamwe nevanhu vanga vachiratidzira vachipikisa utongi wechiuto vawirirana kuti Mauto atonge kwemakore matatu pozoitwa sarudzo dzekusvaga vachatonga munyika iyi. Hurumende yemuBurkina Faso yatumira nhumwa kunoona zvakaitika pakereke yeDablo Catholic Church zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vatanhatu nezuro. Zviuru nezviuru zvevanhu mumusha weMolai zvatiza zvichinopotera muguta reMaidiguru kuNigeria zvichitevera kurwiswa kwenzvimbo iyi nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram icho chauraya vanhu vatanhatu. Kusagadzikana kwehupfumi hwenyika pamwe nekuramba zvinhu zvoita manyama mamiri nerongo mune zvematongerwo enyika kunonzi kwave kuwedzera mutoro kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, sezvo mhuri zhinji dzine hama dziri kunze kwenyika zvichinzi dzave kutarisira kune vari kunze kune chero chavanenge vachida. Vakawanda vari kutaura nestudio 7 vanoti kubva pakangodzika zvinhu mune zveupfumi izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire uye mafuta edzimotokari anetse kuwana munyika, vakawanda vave kutumirwa mashoko kubva kumusha ekutsvaga rubatsiro zvikuru nguva dzekuvhurwa kwezvikoro. Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti mazuva ano muSouth Africa vari kuona uwandu hwevanhu vari kupinda munyika iyi vaine tarisiro yemafuro manyoro munyaya dzemabasa nevanotengesa zvakasiyana-siyana vachitengawo zvimwe zvekudzokera nazvo kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Zvinomira mushe munyika yeZimbabwe, kutaura kuri muZimbabwe matiri kuona mitsara yakareba zvikurusa, mitsara yekuti dhorobha richisiri kufambika zvakanaka, mota dzinge dzakamira, dzakamirira mafuta, uye chimwe chakutoitika ndechekuti mota dzaakutogaramo mumutsara iwoyo nekuda kwekuti vanongomirira kuti vozoudzwa kunzi iyo yako, zvichizopedzisira zvabudisa kuti vanhu vaende kumhiri zvekwenyika kunyanya kusouth africa tiri kuona kuti setsangano reinternational cross border trade association tiri kutambira vanhu vakawandisa zvikurusa vaakuuya vachibva muzimbabwe vachitsvaga mafuro manyoro mubotswana vawandisa zvekare saka vanhu vari mudiaspora ndo vaakuraramisa vanhu vari muzimbabwe ndaiva ndiri kulupani ndichibvunza vanhu kuti chii chinoraramisa vanhu munzvimbo yelupani vaitauraivo kutoti vanopfuya mombe chechipiri chiri kuvararamisa chikafu chinoyana namalaita saka unoona kuti izvoni chikafu chiri kubva kunze kwenyika ndo chaakutoseenza kubeka chikafu chinenge chichiwanikwa nevanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachigara
asi ivo vari kunze kwenyika vanenge vachizokwanisa here kuti uku vari kuda kuzvichengetawo kwavagere ikoko
zvatoo zvekutongodamburirana zvinenge zviripo haisiri nyaya yekuti unokwanisa here yanyaya yekutongoti hapana munhu anofanira kufa nenzara kana uchinge uine mhuri yauinayo
taiona makore apfuura kana nyika yakatarisana nedambudziko rezveupfumi rakadai vanhu vakawanda zvikuru vari musouth africa umo vaitumira chikafu nezvimwe zvakadaro kumusha muri kuzvionawo here kune vanofamba nedzimotokari
aa hongu mukomajonga vanhu vaakusarudza kutumira chikafu kudarika kuenda kumusha sekuti mari yako yaunoshandisa kuendesa kumusha iyoyo unogona kutotenga chikafu chimwe chakawanda sekuti ugone kunge uchitumira vari kumusha kuti vagone kurarama saka zvinhu zvaakuenda zvakanyanyisa ukasvika pabhodha rebedbridge unoona kuti kune vanonzi hana malume vanove vanoendesa zvinhu kuzimbabwe zvinoratidza izvo kuti kuendeswa kwezvinhu kuzimbabwe kwanyanyisa kutopfuura makore apfuura sekuti makore apfuura waiona kuti mumakombi aya makwandama aya waiona mutori nevanhu vakawanda vari kuenda asi iye zvinoizvo vakutoona kuti kwandamu ya inogona kutongosimuka isina munhu kana mumwe chete ichingoendesa zvinhu chete
ko panyayawo dzevari kupinda musouth africa mune vamuri kuonawo here vakawanda vari kuuya kunotenga kana kutengesa
hongu vanhu vari kuuya zvakanyanyisisa vamwe vari kutozoita dambudziko rekuti vanenge vasina mapasipoti sezvo ukapinda nepasipoti unopiwa mazuva vari kutozoita dambudziko rekuti vari kuwanikwa vachibatwa chibharo vamwe vachitourayiwa mudzinzizi umu tine makesisi akawanda evanhu vakasangana nematambudziko iwayo ende nyaya dzachona dzinenge dziri kutowanda zvikurusa nenyaya yekuti uwandu huri kuenda pamusoro uwandu hwevanhu vari kubuda vachitiza muzimbabwe
zvii zvikuru zvamungakurudzirawo kune vari kunze kwenyika kuti vanga vachibatsira nazvo kumusha
kana uine hama yako iri kuzimbabwe ungave uri kuamerica ungave uri kupi chakakosha ndechekuti utumire mhuri yako chikafu ingave mari ingave chii kuti vagone kurarama
ava vanga vari mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association vadenis churu vachitaura vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 meya weguta remutare vablessing tandi vanoti guta ravo rakagadzirira kutambira masimba ekuzvitonga pasi peurongwa hwedevolution uhwo huri mubumbiro remitemo Loida Moyo anoti panyaya inotevera
vatandi vataura mashoko aya pamusangano wekuongorora mafambisirwo anoitwa mari dzeveruzhinji waitwa mamutare nhasi musangano uyu wakarongwa nesangano rezimbabwe coalition on debt and development zimcod paine chinangwa chekuti vanhu vanzwisise zvinoreva uye zvakanakira kuzvitonga kwematunhu vatandi vati nguva zhinji zvavanoda kuita zvinotora nguva yakareba nekuti hurumende inofanirwa kutanga yavabvumidza kuita zvavanoda vati izvi zvinodyira guta mari sezvo mitengo yezvinodiwa ichikwira panguva iyo vanenge vakamirira mvumo kubva kuhurumende asi vati kana voita mabasa avo voga zvinhu zvinoreruka
devolution isusu semalocal authorities titori mudevolution kare saka isusu tinoti tiri redi kuve mudevolution because izvi zvese izvi zviri kutoitika titori muenzaniso wedevolution kana takazvitarisa nekuti isusu tinozviitira zvinhu zvedu kunoku semutare city yakazvimirira yega saka tiri example yedevolution saka takatogadzirira uye tiri redi kudevolution ikwanise kuitika kunoku
mumwe mugari wemamutare vatashaya mashaya hanya vatiwo hurongwa hwekupa masimba kumatunhu hunofanirwa kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vave neruzivo rwezviri kuitika uye nezvazvinoreva
ona ichishambadzwa kudai tinoti dai yaitirwa mumacommunities mune vanhu kwete devolution inouya yaitirwa mumahotels yoitwa mahalls ari specious tiri kuti devolution hatifanira kuigirwa devolution nendege kunzi tauya nedevolution kubva kuHarare ngaitirwe mumacommunities matinogara ithink ndo zvinokosha kwatiri kuti devolution inzwisiswe nevanhu igamuchirwe nevanhu vanhu vaziye kuti chinhu chavo
Imwe nengo ye komiti ye zimko diva endi ziyera. Vati niranyaye kuti devolution inge chifambiswa nevanu kwete kuti ite zveku manikidziri wa muvanu.
Chironga cha devolution chakanaka. Asi isusu tinoti ngachibve kuvanhu totambirwa nevanhu then tinogona kuenderera mberi kana vanhu chii chinhu chevanhu ndomanakira because devolution kuunza hurumende kuva saka vanhu vacho kana vasirimo saka hurumende yacho haipo.
Mudzidzisi wezvekugara kwakanaka kwevanhu paAfrica University vaShola Manuel vati chirongwa ichi chinoda kuti chiitwe sezviri kudiwa nebumbiro remitemo asi vamwe muutungamiriri vari kuchinonotsa nekuda kwemasimba anenge aderedzwa.
Ndikati devolution yaka iri kutitorei nguva nekuti tofanira kuti realign our laws first ne constitution ya 2018 ndochekutanga saka kana ma laws asina kuti realign devolution inotora chi nguva kuti ito implement zvingangwa nekuti vangano mhanya kuti inga inge dai yaitwa dai yaitwa but the first thing ndirifuna kuita kuita realign our constitution first kuti tiite sei ite align ma laws ari munyika muno then tikatanga taku implement devolution zvaida kuti vanhu vari kuma provinces vakugona kumanage mari dzavo vakugona kutaura kuti tiita development yakati zvakuda kuti chero ipi convince province imwe na imwe ine zvainoita inowanawo mari inobatsira kudini kuvaka zvikoro kuvaka marodhi kumaclinics you name it zvemabasa anodini anouya wakawanda kune chi kune macommunities edu nenyaya yetax chacha yatinobhadhira yetoti ya tax revenue chacha inoincrease nekuti tinenge tagona kudini kuimanager
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimcode vajohn maketo vati vari kushambadzira urongwa hwekuti matunhu azvifambisire mabasa awo oga kuitira kuti pave nejekerere pakushandiswa kwemari mumatunhu akasiyana-siyana uye kuti matunhu aya abatsirikane nezviwanikwa zviri ma ari ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo.
Iko zvino toenda kuna Mavela sichinzwa zviri kutaurwa nevanhu pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu vari pa WhatsApp yedu ye Studio 7. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Tinobonga vashamarari vese imwimwe veStudio 7 nekuti panhau kwamunoita. Munotibatsira zvakanyanya nekuti kwatiri kuno kuchipinga hatikwanisi kuti tingazwa asi tinotoona panews nguva ya 7 iya tichitozwa news muchitotiudza news dziri kuitika munyika yedu ino yeZimbabwe. Rambai makadaro tinokutendai vose vashamarari vese. Ini ndinoitwa Willy Stole kuchipinge kumautsilinda.
Makadiko pa Studio 7 apo makadiko zvenyu aiwa ini ndinofara zvokunyanyisa muri kutaura vona Sikumbuzo Kumalo anobva kumberengwa uko kumberengwa uko mongokuziva kumberengwa kwedu chiti aiwa varume nyika yedu haina kumira zvakanaka nyika yedu atori mahwani toshuwa kuti torarama sei muZimbabwe izvezvi tiri muno muSouth Africa kwatinongozama kungokwenya kwenya but zvacho hazvisi kumira zvakanaka kungodaro daro asi ha unotoona kuti vanhu ava havambototifariri tinongoshandawo zveduwo zvekungodaro kuSouth Africa ndiri kushanda ndiri kunoku kunonzi kugrobasteyo kana kuti kumavulolo ndokwandiri muLimpopo chaimo asi hapenyu hwakaoma vana vamwari mheno kuti hurumende yedu inoda kutisiya tava papi tapere here kana kuti ndopaenda kuzosiya kana kuti tatofa nyika yose yavangosara ivo vongotonga vari voka hameno kuti hurumende yedu yoda kutisiya tava papi ini hangu ndanichida kungotaura panyaya yekuti aiwa hurumende yedu de yatinzwirawo tsitsi ingogadzirisa zvinhu zvacho zvingonakawo tigone kushanda kunyika kwedu tichigarawo munyika medu nemhuri dzedu.
Ndito Patrick Ndoreka ndiri kuno ku South Africa. Zviri muZimbabwe zvakaoma. Ndakuzoda moyo munyoro chaikuti ishinge nenyika yeZimbabwe. Tofawo here Mwari. Mwari kudenga makatotaura Yesu Mwari. Mwari pindira ichokwadi. Nyika yeZimbabwe yaparara. Yaparara nyika iyi. Zviro zviri kungokwira zvichidhura. Peturu hamuna munyika. Mari hamuna mabhengu. Hakuna kana mari imbori kumunyika. Zvakaoma.
Manhero akanaka Studio 7. Makadiko. Tinofara nechirongwa chemunotipa mazuva ose. Rambai makadaro makajanya. Ndichingomhorese mhuri dzeZimbabwe kuti makadii munofara reko kadii kuZimbabwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika takatarisa zvazviri kuitawo kusimudzira upfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyalambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 15 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Wathi sesifika khonaphana emoteni, nanso-ke igroupu yabafana lamadoda bayasilanda. Amadoda la abanye bathi hhayi, thina lapha dlala silanda wena, silanda le mota leyo. Ngathi njengoba bathi hhayi, akudingi lokhu. Into esiyingakho yikuthi thina sisebenzi zahulumende.
Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla Yamangwe Nduweni uthi usekhweze emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwakhe edolobheni lakobulawayo libalele.
Kuyenzelwe ukubana kukhonakale ukuthi ama-investors abuye ahlanganele ndawonye labaphathi be-capital markets esiwathi ngama-capital market participants, okuhlanganyela ama-broker, ama-custodians, oma-regulator ababona ngemithetho eyokutrade eZimbabwe.
Osomabhizimusi abakumsebenzi womkambo wemali lokuthengisa amashezi abelomhlangano wabo wakuqala ukufundisa abantu ngendaba zokuthola inzuzo ngokusebenzisa imali abalayo. Izakhamizi zakobulawayo zenqabe ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kwemithelo emsebenzini kamanisipala ngemva kokuzwa ukuba lokhu kuvunyelwene emhlanganweni owenziwe eNsitha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Induna yentaba zinduna eMathebeleland South umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi usekhweze emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwakhe ngabantu abathe basebenza eofisini kamongameli welizwe abathe bazamthathela imota ayiphiwa nguhulumende. Umnumzana Ndiweni uthi abantu laba bamfuqile bamuyisela phansi, bamtshayelela emoteni, bagiqika la iphansi bezama ukumthathela amakhiye emota, njalo wadatshukelwa yihembe abeyigqokile. Uthi baze babaleka esethe uzatshisa imota. Asenelisanga ukukhuluma labahlasele umnumzana Ndiweni ngaleli daba, kodwa iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Victor Matematanda kanye lomnumzana Nick Mangwana zisanda ukuchothoza umnumzana Ndiweni zisithi ubikwa wathi eleZimbabwe kufanele lengezelelwe izijeziso zenotho elazetheswa ngele Melika. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa ngokumehleleyo namuhla.
Ngathi siphuma e-court laphana e-Trigold Messages Court, labantu bami besigaba kade siphakathi si-24 ngendaba lana abayibumbanga ngemuva ku-2018. So indaba leyo kade lokhu iqhubeka. Siphuma e-court khonaphana, siyakhulumisana, siyachithana, mina sengiqonda emoteni yami nabanye abaphathi bami. Kwathi sesifika khonaphana emoteni, nanso-ke igroup yabafana lamadoda bayasilanda. Amadoda la abanye bathi hhayi, thina lapha dlala silanda wena, silanda le mota leyo. Ngathi njengoba bathi hhayi, akudingi lokhu. Into esiyingakho yikuthi thina sisebenzi zahulumende. Ngathi uhulumende njani, i-department yiphi? Bathi hhayi, sivela ku-president's office lapha eZimbabwe. Ngathi pho kuyini elikulandeleyo? Bathi hhayi, sizama ukuthatha le mota leyo sikuhambelayo ngoba ukhuluma izinto esingazithandiyo thina njengohulumende. Ngathi hayi, imota ayisuki ngoba imota ngeyami leyo. Imota leyo iqonda amakhosi kuphela, wena sonko. Yikho-ke baqalisa-ke ukungibamba, ukungihobha, bangiwisa phansi, bangitshayela emoteni. Kuliwa bedinga amakhizi lawa. Sagiqika phansi kwaze kwafika abantu abaningi, sibili lenta isiqalisa ukungenela ukuthi kathi umuntu omdala limenza. Bona lokhu besala bezama ukudonsa konke amayembe adabukile konke landani befuna lawo makhiye. Ngaphunyuka kibo-ke sengingena emoteni khonaphana, khona sengithatha nje i-jerican kade nepetrol. Ngathi hhayi madoda, nxa liyifuna imota leyi ukuthi ngihle ngiyithathe khonapho. Ngathela-ke petrol emoteni yonke, ngisithi mbani olo mentshisi ngiklwebhe kona banze baleka. Baleka kona pana na ngene moteni, na sen suga nge moteni. Nisuga nge moteni, banki timisa ubla wa wonke ngezi mota zako. Bezamu kumbala, lapa, lapa, manchi, maguma traffic lights, imota ime pambu ame, enye nge muva, enye kredeni, angati sipakati kumchako kwezi mota, kota satuma ubla wa yonke. Ngathi ngaphuma ngale ngathi sengikhangele Plumtree kona ngijibilika ngibhoda ngale kwaBulawayo.
Udaba lolu lilukhwezile yini emapholiseni?
Litshaya khathesi ngisenkambeni yamapholisa, ngifake iziport khathesi emapholisa, ngizangena ngiphume sengithethe idocket yakhona. Khona singena nje khathesi ngiyananzelela ukuthi hayi abanye bethuka kancane engxenye sebezwile kumbe kunjani njani, kodwa sithe hayi mayingene emapholiseni ngendlela leyi njengomuntu wonke eZimbabwe sonke singaphansi komthetho. Ngiyingene sikhonapha kwenze lanti nami ngisuke emphethe imfanelo yami i-docket number.
Uzadinga yini esingathi ngesilungu i-security uzakwenzani?
Hayi, kungaba kahle sibili ukuthi ngithathe inyathelo lolo, kodwa into engithembayo kimi ngusomandla. Ngingena emsebenzini leyo ngigqoka ijazi leli ngafunga kusomandla ukuthi ngizamela abantu. Ngusomandla ozathi mpokamdlaja nyakuvikele. Kodwa lakho ngiyabe ngikhangela abantu abangicebisa ukuthi ngikhethwe ngxenye yenze lokhu lalokhu, kodwa hhayi ngisemsebenzini.
Leyo ke yinduna umnumzana Nhlahla Amangwe Ndiweni sixoxela phandle komthethwandaba kwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Osomabhizinisi abakumsebenzi womkambo wemali lokuthengisa amashezi babe lomhlangano wabo wakuqala wokufundisa abantu ngendaba zokuthola inzuzo ngokusebenzisa imali abalayo ngokuthenga ingxenye kumakhampani aseZimbabwe. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi labosomabhizimusi abasebenza emkambo wemali babe lomhlangano yarale namhlanje wokufundisana lozulu ngendaba zokulondolozwa kwemali kanye lokuthola inzuzo ngayo emkambo wemali kunhlelo ezinjengokuthengisa lokuthenga amashezi. Umnumzana Leslie Muzamba wenhlanganiso ye-ESCO Systems uthi umhlangano lo usebenzisa indlela ye-C-Trade ukwenza kube lula ukuphatheka kukazulu emsebenzini.
I-C-Trade yadizayinelwa ukuthi ikwanise ukuncedisa abantu abakhona ukuhlanganisa noma imali ezincane eziqalela kubo $10, 10 bond ngamanye sithi $10, zifakwa through i-C-Trade to ama-platforms anjengabo Zimbabwe Stock Exchange la ku-FinSec, short for Financial Securities Exchange. Lawo yo two ama-exchanges esilawo okutradwa khona ama-equities. Esiwathi yiko yilo iphepha olinikwayo ma uthwa uyishareholder yenkampani.
Uthi lokhu abantu balakho ukwenza besebenzisa indlela ezilula ezifana labo makhalekhukhwini amankampani wonke asebenzela eZimbabwe. Umzamba uqhubeke ethi lumhlangano uhlanganise ingcitshi labosomabhizimusi.
Kuyenzelwe ukubana kukhonakale ukuthi ama-investors abuye ahlanganele ndawonye labaphathi be-capital markets esiwathi ngama-capital market participants, okuhlanganyela ama-broker, ama-custodians, oma-regulator ababona ngemithetho eyoku-trader eZimbabwe. Lapha sizama ukuthi sihlanganise ingqondo ezitholakala kuma-investor njalo lalabo abasebenzela phakathi kwe-capital market, sibone ukuthi yini inhlupho ezitholakalayo kwabantwini abakade befuna uku-investa. Ngiyathola ukuthi mina ekukhuleni kwami okwamashezi kwawukhangelela wakubana ngokwabantu abalemali nje.
Lo mhlangano ungenwe la izifundi ukuze bethole ulwazi. UCharity Gwangwa ufundela ezomnotho ekolijini leHarare Institute of Technology, HIT, njalo ngesinye sezifundi ebesikhona emhlanganweni walamhlanje.
Kuyenza ukuthi sifunde ukuthi kuma-capital markets kwenzakalani around the world, even in Zimbabwe, ukuthi kungabenefitha njani abantu, ama-companies, how they can improve, njalo njalo. Singakhanyela ama-capital markets, right? Lokhu kuyinceda, yilokhu enokuthi abantu babe the trader like konoke nenge ngakhuluma ngakho kwama debts lama equities and the kulama mama kuhlala isikhathe sidlula ama maturities of over 1 year into zangkhona so lapha bayenza kulabantu abaningi ababuyile ukuthi bezosifundisa ngento zangkhona be discuss ukuthi ama problems anje singamayenza nje singama solve njani phakathi kwampani.
Umhlangano lo wenzakala ngesikhathi uhulumende ethi ilizwe selivulile amasango kwezamabhizimusi njalo ungenwe ngabamankampani akuqela iZimbabwe Stock Exchange, FinSec, CABS lamanye. Bekule ngcitshi zomsebenzi womkambo wemali ezelizwe kanye lezangaphandle kwelizwe esigoqela umnumzana Tafajwa Chinamo wakuleli lonkosikazi Rose Mambo wakule Kenya. Wenziwe phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthola inzuzo emkambo wokuthengisa lokuthengiswa kwamashezi kumankampani aseZimbabwe ethi fostering financial inclusion and stimulating economic development through exploiting investment opportunities on Zimbabwe's capital markets. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zakoBulawayo zinqabile ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kwemithelo emsebenzini kamunicipal ngemva kokuzwa ukuthi lokhu kuvunyelwane emhlanganweni owenzelwe eNsitha ngokansila labaqondisi ababona ngezemali abakhuphule imithelo ngesilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini i-42% kungavunyelwananga lezakhamizi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi lapho abantu beZimbabwe jikelele bebhekane lenhlupho zokukhuphuka kwentengo zempahla lokudla ezitolo, iKhansili yakoBulawayo ibikwa yenze umhlangano wokukhuphula imbadalo yamanzi ingakhulumisana ngalezakhamizi. UZulu wakoBulawayo uveze ukuthukuthela ngalokhu engelawo amahle. UNobhala weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi kuqakathekile ukuthi abekhansili baxoxisane lezakhamuzi andubana baphume lezinqumo ezephula amalungelo abantu.
Thina njengenhlanganiso yakoBulawayo ekhangela izakhamizi sizwa silokungahlaliseki kakhulu nxa sicabanga ngodaba lokuthi city council ifuna ukukhweza ama-rates. Ekuqaliseni ibifake ku-100% kodwa itshela abantu yathi 56% kanti sebesithi beku-42%. Lathi siyakubona ukuthi izinto ziyakhwela but okuqakathekileyo ukuthi u-City Council axoxisane lezakhamizi bazwanane. Kodwa kuphume ku-social media kathesi ama-minutes kade khanya ikhulunywa yi-City Council besemhlanganweni khona nalo council abehlangene lama-directors e-finance ukuthi bathi bona baseke ku-consult izakhamizi. Akuseke kuba ukuxoxisana nezakhamizi. Sebefuna ukuthi uhulumende abanike amandla okukhweza bengazange baxoxisane nezakhamizi.
UDube uqhubeke ethi lokhu yikwephula ilungelo labantu.
Lokho ke thina njengenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sibona ngathi ayikwephula ilungelo labantu ngoba nxa ukhangela imithetho kukhona lapho ukuthi khona izakhamizi kumele zixoxisane lecouncil before kungakabi lokukhwezwa kwama-rates. So nxa icouncil sizathatha isinqumo esinjalo sokuthi sifuna ukukhweza ama-rates ingazange consult izakhamizi khonokho asoke sikuvume njengenhlanganiso yezakhamizi ngoba kuyabe sokwephula ilungelo labantu kumele kube lokuxoxisana. Izakhamizi yizwe ezibhadala leyo nhlawulo yabifuneka ngalokho ke kumele baphatheke kulokho ababefuna.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association inakora bathi iCouncil kayiqale ihluzisise ezinye indleko zayo ezingelamsebenzi ingakakhuphuli imithelo ngoba abantu bevele bethwele nzima lapha abakhona. Lokhu kuchasiswa ngomnumzana Effort Ncube umcebisi wenakora.
Thina njengenhlanganiso kasivumelani nalokho okufuna ukwenziwa yi-City Council ukuthi ikhweze izimbadalo ezibhadalewa ama-rents amanzi lakho konke okwe-council. Sithi thina kayiqume lokho okungandla msebenzi okungasincediwa, hhayi ukuthi phakathi kobunzima obungaka baphenduke beze bantu bazofuna imali. Abantu abasebenzi, abantu baphakathi kosisi, izinto zonke ziyadula. Kambe i-council nxa ingabuyibuye futhi izothwalisa nzima abantu bethwele nzima kangaka, sonto enhle abaphungule izinto ezingenamsebenzi basebenzi imaliyona leyelutshwane kulokho okuqakathekileyo.
Umnumzana Jafet Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthi abali ukuthi ikhwezwe imithelo kodwa ngabe phela ikhwezwe ngesilinganiso esinganeno hathi lesi esamachumi edlula amane ekhulwini.
manzi lava funuwa kweza bati tini mare se aitatanga into vele zizima yonke dikwedi ile amanzi ba kweza asiyalo kuti ba kweza abakweza nge 5% ube 10% ayikona 42% sebesibulala lawo futhi jenge government era le khona engasizwediyo esikwezela izinto ngapi kweza ama rates yesikipa ama rates adesi lamawele manzi selizithi lesikwezela kweza ngalipi lini kweza on what grounds anti government yenithi yari niki imali ya forex yokuthenga umuntu wamanzi ezili kukwezela lapha ikuphi
izakhamuzi zithi lapha ikhansili ichaya inja ifihle umphini ngoba ayifuni ukuthi izakhamizi ziphatheke kulolu hlelo njalo isisenza izinqumo iyodwa ukukhutshulwa kwalimbadalo kutsho ukuthi izikhwama zikaZulu zizaphanga ziphele kodwa kungakhanyi okuguqukayo. Umasipala wakobulawayo wethule umbiko ovele kumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemali umnumzana Silas Chigora ethi isinqumo sokukhweza imithelo sibangelwa yikuqonga kwentengo yempahla egoqela amafutha ezimota kanye lemithi yokuhlambulula amanzi esithengwa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho zomnotho welizwe esibhekane labantu eZimbabwe ukuthi zibaphatha njani asebehlala emazweni. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Isigodlo someli weMelika eBaghdad kwele Iraq sethule umbiko oxwayisa izisebenzi zayo eziningi ukuthi zisuke kulelo lizwe ngoba kulokwesabela ukuthi zisengozini yokuhlaselwa ngesikhathi uhulumende kamongameli Donald Trump esithi abazomvikela bele Melika balakho ukuhlaselwa emhlubulweni oweMiddle East ngabe buthola kwele Iran. Izihlobo zezivotshwa ezivalelwe ejele eleRobokan Correctional Facility edolobheni leBali kwele Indonesia zikhala ngokuthi leli jele ligcwele kakhulu okugcina kubangela ukuthi izivotshwa zingaphathwa kuhle. Ijele leyakhelwa ukugcina izivotshwa ezingamakhulu edlula kancane amathathu i-323 kodwa okwamanje sezilezivotshwa phose ezi-1700. Esigabeni lapho esikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni namhlanje silengxoxo lonkosikazi Similo Mpala isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika. Unkosikazi Mpala yena-ke okumsebenzi wokuhlela imicimbi loba amadili afana lemtshado kumbe imbuthano yamankampani lenhlanganiso ezithile ebizwa ngokuthi ngu-event planner.
Ngathi ukufika eMelika end of 2011, ngo-2012 ngazuza umsebenzi wami wokuqala eDallas Arboretum engangingu-event facilitator ngoba vele izinto zokwenza ama-events yizinto engizithandayo engangivele ngizenza ngiseselekhaya. Ngasebenza okwezinyanga ezithize ngasuka lapho ngaye Museum of Biblical Arts lakho ngisenza futhi khonokho kokukhangela ngama-events. Ngo-2012 ngesikhathi ngisasebenza ngahle ngaqalisa ukuthi ngiqalise eyami company ngoba le imisebenzi ngangiyenza ngimse njenge-part-time. Kuthe kusiyafika u-2013 ngabona ukuthi nxa ngingazimela ngedwa kuzanginika isikhathi lokuthi futhi ngithuthuke masini. Ngo-2012 ngavele sengithethe imfundiso yokucertifya as a wedding and event planner.
Ungumsebenzi sibili okuthi ungaya ufundela esikolo ukuba ngu-event planner.
Ngumsebenzi sibili ofundelayo esikolo. Ngumsebenzi sibili osuyi-profession ngoba nxa usuthe wacertifya kumele umnyaka ngomnyaka ukontinue uthatha ama-courses ukwenzela ukuthi ube ulokho uyengeza ulwazi lwakho. Ukuze ugcine ukuba yimemba ku-association kuyabe kumele kukhangeleke ukuthi ufake amahola athize emfundweni yakho yokuqakathekisa umsebenzi.
Wasusungula eyakho inkampani, liyenzani ke kule inkampani?
Kwinkampani yethu okukhulu esikwenzayo yokuplana ama weddings lama events. Siyahlala phansi labantu abafisa ukwenza umtshato kumbe abafuna ukuba lomdlalo nje abalawo kumbe ama companies. Okwakuqala nxa sihlala labo phansi siyazisisa ukuthi umbono wabo uvele unjani ngalowo mdlalo ozayo. Abanye nxa besilanda babe bekwazi ukuthi balelanga abalibekileyo kodwa bengala complete vision ukuthi kuzahamba njani. So nxa kunjalo siyahlala phansi sibancedise ukucreate umbono ukuthi ilanga lelo lizahamba njani. Sikubeke konke sobala, sikhangele indleko zakhona, sikhangele le ndawo lapho kuzayenzelwa khona, lezinto ezizafunakala ezizalungiselelwa lapho. So nxa sisenza i-planning, singangena thina uqalisa ungakenzi lutho, sikwenzele esikuthi yi-full planning. Sithathe konke, sikufakele konke phansi, sikudingele indawo ezayenzwa khona, sikudingele abantu abazasebenza, sikhangele lama-contract aza kunceda yini kumbe angedela abantu abaza kubambela umsebenzi wakho ngabantu abalolwazi, ngabantu njalo abathembekileyo. Kube futhi njalo abanye abathi hayi mina ngifuna ukuzenzela konke, ngifuna lina libe libambe umsebenzi mhla welanga. Kodwa kasingeni mhla welanga, singena ngenyanga yokugcizelela womsebenzi olawuzayo. Sikhangele konke ukuthi konke kuzaba hamba ngendlela. Sihlale lawe phansi sihlele uhlelo lwelanga. Mhla welanga umsebenzi wethu omkhulu ukulandzelela ukuthi uhlelo lolwano lwafakwayo luyalandelwa ikakhulu ekugcineni isikhathi, lekunanzeleleni ukuthi laba abantu ababiziwe ukuthi bazenze umsebenzi benza umsebenzi ngaleyo ndlela. Kwezinye isikhathi siyabizwa sizowenza i-planning, sizowenza futhi lokucecisa i-decor. Sibuye lezitulo zethu, lamatafula ethu, lamalembu, lakho konke okufunakalayo ukuthi kucecise indawo yakho leyo bakhona.
Lisebenzela liseTexas kuphela na kumbe liyenelisa ukuthi liye la kwamanye ama-states khonapha eMelika?
Siyenelisa ukuthi siye la kwamanye ama-state eMelika. Sesenze imitshado e-Indianapolis, sesenze imitshado e-Atlanta, siyahamba. Kumbe ufuna ukuthi siye eJamaica, ungahlalisela ukuthi wena ufuna ukuba lo mtshado wakho eJamaica, siyakulungiselela konke. Kodwa nxa sihamba sisiya kwamanye ama-state, ngezinye isikhathi kasithwali impahla zethu. Siyahlala phansi sidinge abakwanye ama-state abalezinto lezo esizifunayo, sisebenzelane labo. Owethu umsebenzi omkhulu ibe ukukhangela ukuthi lowo msebenzi uqhutshwa ngendlela elungileyo.
Lo nkosikazi Similo Mpala isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika okomsebenzi wokuhlela lokuqoqa imbuthano. Ubexoxa ecingweni lo Prasetis Jeremiah weStudio 7 eseTexas. EleMelika selixwayise izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela eZimbabwe ukuthi kumele ziqaphele ngoba kulokungahlaliseki lobugebengu obugoqela ukukhuthazwa ngamasela lokugqekezwa kwezindlu eZimbabwe. Embikweni awethule izolo, uhulumende waseMelika uthe njalo ukuntshontshwa kwezimota sokubhahile elizweni kanye lobunye ubugebengu bezinga laphezulu obufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthe izizalwane zakhe ezingaba zithe zethekelela eZimbabwe kumele zithathe amanyathelo okwenqabela ukuntshontshelwa afana lokufihla imali nxa ezisemoteni. Uzikhuthaze njalo ukuthi zihlale zithwele incwadi zazo zokuhambisa ama-passports lokuthi zingaze zaphatheka emhlanganweni yezombusazwe. UNtungameli Nkomo uxoxe lomeli weBinga North edalela parliamente njalo elilunga le-MDC umnumzana Prince Dube Kusifanda yena othi uvumelana lombiko weMelika.
Umbiko othengisa ukuthi khona iAmerica iyananzelela ukuthi indlela izinto esezimingayo yaseZimbabwe, izinto esezini manzonzo, abantu sebephila nzima ngenxa yokubana ke abantu sebephila nzima osokusenzakala ukuthi inengi labantu sengabantu abasebephila ngokudala amacala. Sibonile amaviki amabili amathathu adlulileyo ukuthi khona kula madoda awesibuthweni awangu-6 ahambe aphakathina kwesitolo sedolobha laseHarare. Ungabona ke iarmy yona ngokwayo isisenza ukuthi izithathele izinto ngaphakathina kwesitolo. Lokho kuyisithengiselo sokuthi khona hayi izinto ngaphakathina kwelizwe akumanga kuhle. So ke i-America ngokubona kwami nxa kuyukuthi isixwayisa izizalwane zayo ukuthi khona zinanzelele uma zihamba ngaseZimbabwe, mbona ngani kuqondile khona lokho, ngoba wonke umuntu noma nathi esiseZimbabwe nxa uhamba kulezi nsuku suhamba ukwazi ukuthi anytime umuntu angakugqekezela emodeni. So mbona ngani lo mbiko uqondile sibili kawukho khatshana lalokho okukwenzakala lapha kuground ngaseZimbabwe.
Kodwa abanye bayawusola ikakhulu abebandle libusayo bathi imbiko enje ixotsha izethekele eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi abantu bezanu-PF akulanto abangayithazelela. Isikhathi esiningi abantu bezanu-PF ungabatshela ukuthi linto ibomvu, baza kutshela ukuthi linto imnyama, noma ikhanya kanganani ukuthi leyo nto ibomvu. Into eyenzakalayo ukuthi iZANU-PF kayizake ifuna ukuzikhangela ngqo emehlweni ukuthi izibuze ukuthi kanti umumo wezinto waze waba mubi kangaka uhamba njani. Bafuna ukuphila impilo kadwayo yokufihla ikhanda ngaphakathina kwechebechebe necabangela ukuthi khona udubo olungabe lukhona kungikhona luyadlula. Kodwa iqiniso likhona, ungabuza wonke umuntu ongase weZANU, umuntu wonke waseZimbabwe, izala seZimbabwe, siyakutshela ukuthi hayi umumo kawumanga kuhle kaphela.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBinga North edalela iParliament njalo elilunga leMDC. Untungameli uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi kavumelani lombiko weMelika.
Abantu laba kuyakhanya ukuthi imisebenzi yabo mivi, ngoba konke kulokho abakhuluma ngakho ukuthi kulalokhu lobu beZimbabwe kulani konke kulokho abakubalayo ukuthi abantu abahlala akulakuthula eZimbabwe, ama-Erica bengakhululeki ukuthi bahambe eZimbabwe, nikuthi bavalele ilizwe leZimbabwe, bali-isolate, balimindezele, bafeze lokho abakujongileyo ukufeza. Abakujongileyo vele kusegqikeni i-regime change ukuthi bathinte uhulumende. Bayakhanya ukuthi injongo yabo yona leyo, bayasebenzisa bazama ukuthi abantu bazonde bafike kwelinye ibanga, bancedise ngokwenza zonke izinto abazenzayo zenezo, ngoba yonke into naleyo beyikhulumayo bayibalisayo iyadanisa. Ngoba lapha thina sesiphila elizweni leZimbabwe, sikhona phela elizweni leZimbabwe, sibona ilizwe lethu lile nguquko enkulu kakhulu eningi elethwe nguhulumende omutsha okhokelwa nguMnangagwa, okokuthi for the first time kulokuthula, kukhankasela ukhetho, yonke into eyenzakalayo. Kodwa bonabo abantu balokhu besincindezela, kuyakhanya ukuthi kube sithezela bezama ukulenga phezu kwama-sanctions abasethulela wona ukuthi sehluleke bezileseze injongo zabo abalayo. Abantu laba abasithakazeleli laba bantu ngabantu abangasifisele okuhle, kodwa sesibananzele siyababona nakwezinye indawo lapho abayenza khona, bayangenela kwezinye indaba zemizi yabanye abantu, kufana nabantu abafuna ukulawula indaba zemizi yabanye abantu. Ngezinye indlela umuntu onjengale America kumbe ngithi ihulumende ye-America le, labantu bakhona bonabo abanye bakhona bagangile okumangalisayo.
Uthi njalo uhulumende weMelika, esikhathini esiningi lapho kuyabe kudalwe khona icala, amapholisa akhanya engelalo ikhono lokuphuthuma afike lapho. Akusiloqiniso yini khonoko?
Batshela umhlaba amanga laba bantu, njalo kuyisifiso sabo lokhu ukuthi kube lo mumo onjengawo nalo weZimbabwe. Isifiso sabo lesho ukuthi kungabi lokuthula, kube lolokhu. Hayi, ngokwayi angikwazi ukuthi bakuthatha ngaphi khonoku izinto okunjengalokho. Kuyayangisa kakhulu ukuthi ihulumende ye-America iyekhuluma amanga, itshela umhlaba amanga.
Lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla elibusayo leZANU-PF, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.